mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 29 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri, 1520. Nengo dzeMDC Alliance dzakasungirwa kutyora mutemo weCOVID-19 wekuungana nhasi dzinomiswa mberi kwedare muchinoi. Mupurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd gore rapera womiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi mudunhu reMinnesota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri, 1520, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 yokutanga vave zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine mazana mashanu ane gumi nemumwe, 68,511. Ukuwo vabayiwa nhomba yavo yechipiri vachiita gumi rezviuru zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere, 10,628. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nemumwe, 591. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nemumwe, 211 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu, 193 vakafa. Manicaland ichitoveravo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanhumwe, 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi maviri nevaviri, 36,822. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu nevatatu, 34,603. Nengo dzeMDC Alliance nhatu dzakasungwa nemusi wemugovera kwazvimba dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi muchinoi dzichipomerwa mhosva yekuita misangano inonzi nemapurisa inotyora mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Izvi zvinoteverawo kusungwa kwevamwe muHarare uye kumasvingo. Vesangano reEuropean Union nemuzinda weNetherlands muZimbabwe vakabudisa mashoko paTwitter vachiti vari kushushikana nekusungwa kwomumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johanna Mamombe uye mutevedzeri wasachigaro muMDC Alliance Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri. Mizinda iyi inoti zviri pachena kuti muZimbabwe mutemo unotarisa kuti wabuda mumba mani. Hurumende yeAmerica yakabudisawo mashoko ichishora hurumende yeZimbabwe nekwainoti kushungurudzwa kwevanopikisa nekuda kuparadza MDC Alliance. Vaiona nezvokufambiswa kwemabasa muZANU-PF avo vanonzi vakasiyiswa basa vaVictor Matemadanda vakaudza vatsigiri vebato ravo kumashonaland East kuti ichokwadi kuti vaida kuparadza MDC Alliance, asi mutauriri webato vaSimon Kaya varamba mashoko aya. mukuzeanya iyi Blessing Zulu we Studio 7 abata amai konsilia chinanzwa vana nengo ye MDC Alliance vane murume akasungwawo.
Zvinhu zvakadai zvinotirwadza nokuti tese tinofunga kuti tiri munyika iri democratic yekuti vanhu vese vanotarisirwa nokubvumirwa kuti vaite misangano vakasunungwa kana kuti ma lockdown regulations akaizwa down. Saka tichitika zvazvadaro tinopindawo zvinoenderana nemutemo parikunzi vanhu 50 vasangane tosanganawo asi vanhu vaidaro wobva vasungonzi maitire musangano.
Asika mapurisa ari kutiwo maichinanzwa vana havangaregedze kusunga vanhu nekuti ndeve bato renyu reMDC Alliance vachiti mutemo hausi kutarisa kuti wabuda mbamani.
Pati tine vamwe munomo amai Mnangagwa vanoitira makukare ava vari kutesa over 1,000 people atinzwe vachimiswa. Saka zvinotirwadza kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika sei. Saka isi tochisungirwa musaga here toregawo kuita basa. Ndisu taitawo sei panhu panotinetsei. Apa vakatovharwa mabasa omira kunyange neraramo dzemhuri dzavo chaidzo dzinenge dzatoparara.
Vakasungwa kwaZvimba kumashonaland west vachiita musangano ndivanani chaizvo?
Vakasungwa vatatu pana vachinanzwa vana vanova provincial deputy secretary ndio vanga vari team leader wema teams ari muzvimba umu. Saka vanga vanoitso yatinoti triple C meeting which is a constituency coordinating meeting muzvimba north constituency.
Misangano yakadai inopindwa nevanhu vangani?
This meeting comprises only of 33 people ndo kana vauya vose asiwo vakasungwa vaine less than 30 people.
Ii mosva yei chaizvo yavari kupomerwa?
Ndokunzi makontravina lockdown regulations. Vakasungwa vaina Aidin Wireless watinoti ye organizing secretary in that constituency nababa hove vanovawo ndivo deputy chairperson we that district as well asi vachinanzwa vanhu ndo vanga vari team leader kuitisa musangano.
Kutaura kuno mungatiudza kuti vasungwa vari mutirongo kupi chaizvo?
Vakavharirwa parafingora papolice station hapana maholding cells ndobva vachinjwa neusiku ndokuiswa kumutora shanga.
Saka kutaura kudai vari kumutora shanga?
To our surprise vakabviswa zvakare kumutora shanga ikoko in the night vakabva vaiswa kuchinoise central.
Vambokwanisa here kuti vange vachitaura nemagweta avo sezvinotarisirwa pabumbiro remutemo kana vanhu vachinge vasungwa?
Ona navo naloya wavo vari kunzi vanopinda mucourt kuchinoi magistrate court.
Amai konsilia chinanzwa vana nengo yeMDC Alliance vange vari parunhare kuchinoi naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi mashoko atiri kutambira anoti vaimbo vemunyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT vaAbedni Niko Bebe vanoti vave nhengo yeMDC Alliance. Vabebe vati vachazivisa nezvenyaya iyi zviri pamutemo nhasi muvhuro. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisisina chekuita navabebe sezvo vakadzingwa mubato iri kare. VaDube vatiwo zvinotaurwa nevakuru veMDC Alliance kuti mumasvondo mashoma apfuura yakatambira vanhu vanoita chiuru nemakumi mashanu vakabva kuMDCT Manyepo. Sangano rinomirira vanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira hurumende kuti iwane nzira yekuzarura divi rayo reborder paBide Bridge kuti vanhu veZimbabwe vanorarama nokutenga nokutengesa vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Vanomirira sangano iri paborder reBide Bridge vamutemi vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvati zvachinja kubva zvazarura South Africa divi rayo reborder iri. Vamutemi vanoti kuvharwa kweborder uku kwave kuremera vanhu vazhinji muZimbabwe. Tatadza kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo asi taita hurukuro navamutemi.
Baby Bridge post mazvano kuSouth African side kwakavhurwa and then kuZimbabwe side kwakavharwa. Saka muchidimbu ndingangoti pane confusion maererano nemovement yevanhu because vanhu havasi sure kuti tichiri kuitika nekuti kuvhurwa kweone side kunenge kusina basa kana rimwe side rakavharwa. Saka muchidimbo ngangoti pane confusion yakanyanya pa battery border post.
Hapana kana vanhu vari kubva kuZimbabwe vashomanana zvavo vari kucrossa vachienda muSouth Africa.
Varipo vashomanana sekutaura kwamaita but vashomanana vacho vanhu vane ma special permits vakafanana nevanhu vanenge vachiskyra matrucks anenge akakiriwa kudara. Vosanganisira nevanhu vanenge vaine ma permit uye vanhu vanenge vakapuwa vane ma private vehicles and vanhu ivavo vanofanirwa kunge vaine umbo wekuti vatestwa COVID-19 kuti vakwanise kucross. Hazvisi kubatsira vazhinji zvikuru sei vari kuZimbabwe nenyaya yekuti matesting points mashoma uye vanokwanisa kubva kuZimbabwe vachiuya nenzira inofanirwa pamutemo vashomanene. Saka vashoma vari kubatsirika. Saka vari kubatsirikana kazhinji varidzi nevakuru vemakambani makuru vanenge vari varidzi vematruck ndiwo ari kuwanikwa achibatsirwa zvakanyanya. Nevashoma vanenge vaine umbo hwekuti vatestwa vane zvekufambisa zvavo. Ende uwandu hwevanhu vandiri kutaura nezvavo ava hushoma tichitarisana nevanhu vanenge vachikrosa pazvinenge zvaka maboda panenge achishanda before COVID.
Sangano renyu pane zvari kumbonzwawo here kubva kuhurumende pamusoro penyaya dzekuzurwa kweboda? Pane huri kurodza makamboita navo?
Ndine urombo kuti hurumende dzenyika dzatinoshanda nadzo dzemurijin yedu yeSADC neAfrica but hapana zvavati vataura zvinogona kubatsira maererano neboda kana maboda emunharaunda yedu yeSADC neAfrica. Saka takaremerwa panyaya iyoyo.
Avo vange vari vanomirira sangano reInternational Cross Border Traders Association paborder rebite bridge vamutemi vari parunhare pabite bridge pakare neStudio 7. Masangano anomirira vagari anoti akamirira kunzwa mhinduro kubva kuhurumende pamusoro pekukurudzira kwavo kuti sarudzo dzemabyelections dziitwe nokukurumidza. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kushayikwa kwevamwe vamiriri mumakanzuro nemuparamende kwave kukonzera matambudziko kuruzhinji rwevanhu vasati vachakwanisa kutuma vanhu vavakasarudza kuti vaendese zvichemo zvavo kuparamende nekumakanzuru. Vashumba vati sarudzo dzinogona kuitwa vanhu vachitevedzera mitemo yekurwisana necovid-19 yakadzipa neWorld Health Organization. Pataenda pamhepo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Semasangano ewagari mukati meZimbabwe takaunganidzana tikakokorodzana tikabvumirana kuti paita dambudziko pamusoro pekushayikwa kwevamiririri kukanzuru nekuparamende mushure mekunge mamwe makanzelers nemamembers of parliament aivamiririra akaitwa record nebato ravo reMDCT. Izvi zvakaita kuti mawadzi anenge aina kansela aitwa recalled wagare wasina anowamiririra mumakomiti ekanzuru kana mufu kanzo macho. Izvi zvinodzoreredza chinangwa chedemokrasi chekuti wagari ndio wanosarudza mutungamiri mumashure. Zvinoreva kuti kunzvimbo dzose dzisina makanselers wagari weikoko ivo wakasarudza vatungamiri wavo hawasi kugona kuisawo pfungwa dzavo mukufambiswa kwebasa rekanzuru.
Ko zvekuparamende zviri kubata vagari sei?
Tine mamembers of parliament akaitwa recalled zvekare. Mamembers of parliament anopiwa inonzi constituents development fund iyo inoshandiswa kuburikidza nehofisi ya member of parliament we constituency iyoyo. tine maconstituents akati wandei asina watungamiri. Muharare mega tine kuma wards kune macounselors anosvika 21 wakaitwa recalled. Kuchizoitawo wamwe macounselors mairi akafa. Ese ari 23 haasati areplaced. Zvinoreva kuti mukati meguta reHarare kwakasara macounselors 23 ari pabasa, 23 asipo. Kanzuru haingafambi zvakanaka nekuti 23 havaziwo wega wakasarudzwa newagare. Wagare wakasarudza macounselors avo 46 muHarare. Saka nyaya iyi tiri kuona kuti Zimbabwe Electoral Commission yakashambadza gwaro rairatidza kuti kwane zvimwe zvinhu zvesarudzo zvave kugona kuitwa. Asi chakati kachikamadza ngechekuti pane izvo zvose hapana nyaya yemabai elections.
Masangano evagari ari kuonei uye anoda kuitei?
Sewagari, masangano evagari takaona kuti wagari wasiri kumiririrwa mukufambiswa kweparamende, mukufambiswa kwemakanzuru. Tiri kusaririra zvikuru, saka demokrasi yacho haizobudi zvakanaka.
Saka semasangano evagari moita sei nenyaya iyi nguva zvairi kufamba?
Tiri kuda kuti Zimbabwe Electoral Commission idaidzire mazuva ekuitwa mabai elections mumakanzuru ose emuZimbabwe nekuma constituency ose asina ma members of parliament. Tinoda kuti kanzuru yega yega iwe nema councillors akasarudzwa akazara anomirira wadi yega yega yemudhorobha iroro, uye one constituency yega yega iwe na member of parliament akasarudzwa ne one.
Avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Tichienda pamepo bepa nau repa dande mutande reopen pali range razivisa kuti nengo ye ZANU-PF inomirira mbere kwa South muparamende va Alum Mpofu vashaya. Kroniko rinoti zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 yemishonga yenhomba yeCOVID-19 unonzi Covaxin zvinotarisirwa kusvika munyika nhasi, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutambira mishonga iyi. Hurumende yeIndia yakabatsira Zimbabwe nemishonga iyi inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu 75,000. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Manzaita Studio 7, wedwe tinokumbira wamunangarwa tivhurirewo bhodha, tionewo kuhodha hodhawo tichifambawo tichitsvaka mari wedwe. Torarama seiko nenyika yakaoma kudai? Wamunangarwa ngawati nziriwo tsitsi. Iko zvino izvi zvinhu zvese zviri kuoma, madhikileresi avari kuita zvino pamabhodha. Wemabhaziwo ari kubva watoti uya hande wava nomukana wekuita mari. Mari dzacho dzavakudaidzira pamabhazi dzimwe dzacho hadzitauri chirobowa kumana. Kungoda kuti kano kadiki kachadya mari refu. Tinoraramawo sei? Gavhumendi ngaivhurirewo bhodha, ivhurewo ana malaicha wafambewo. Tinokwanisawo kuhodha hodhawo tichiyambutswawo nana malaicha tichidiwo. Musadaro hurumende yeZimbabwe, maoneiko vanhu wee?
Studio 7 mamuka sei? Mukoma tanonoka hwandi, ndinokumbirawo kamundibatirewo madokta vedu maviri. Vanoti Dr. Simbiso Ranga kana kuti Dr. Frank Guni mumwe chete wavo. Mumbonyatsa kuti vatitsananguririrewo pachirongwa kuti kubva zvatanga kushandiswa mavaccine muAmerica, chii ivo chavaonawo samadhokotera chiri kubetsera vaccine iroro? kureva here kuti vanhu vazhinji vakange vachivanhu vazhinji vakabaiwa havachabatwi nechirwere ichocho kana kuti zviri kunyatsa kufamba sei chii chachinja nekuda kwemavhaccine aya kuti tigone kudzidza nekunyatsa kunzwisisa ndasarudza madoctors aya nekuti ndivo vakazhinji vandinonzwa vachinyanya kuuya pachirongwa chenyu saka ndingafara chaizvo kana mukavadanawo pachirongwa patenda
mavadiko apo pastudio 7 apo rakadii basa renyu ai ndoda kutaura ngu pamusoro pematobacco flows awo matobacco flows uku zimbabwe ayo basa rayo zvenderekungopinza vanhu papuresha nguva yose chero zvinhu zvinofanira kukasira kuitiwa vanozvirega kuti puresha yavo icho igowanda vanhu vapinde papuresha kuitira kuti corruption yavo yavanofevha kuita katsika kavo kecorruption kabvire kuita nekuti kana vanhu vasina puresha vanoshupa kudyira mari nehuori asi vakava nepuresha zvinhu zvizhinji zvobvira kugadziriswa nenguva
ndakafara chose pandakanzwa kuti kwava nevhaccine rokubaya vanhu zvekuti ndanga ndakazvipira kuva umwe wevanotanga kubaya asi dambudziko riripo here rekuchina iri ingava Sinopharm kana Sinovac whatever the case may as long as riri rinobva kuchina aina handivoni ndakasununguka kubayiwa nedrug rekuchina chikonzero ndechekuti zvinhu zvechina muno muzimbabwe tagara tinoziva zviri zvinhu zvemazhinizhomu zvisina kusimba zvekare china handina pandakambova kuti yapa vanhu zvinhu mahara iri ronzi rangopuwa mahara nechina
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica pane kutyira kuti guta reminneapolis mudunhu reminnesota rakatarisana nemhirizhonga ingaitika apo mumwe mupurisa wechichena Derek Chauvin ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd munhu mutema achatanga kutongwa nhasi muvhuro kufa kwava Floyd kwakakonzera mhirizhonga muguta iri nemune mamwe maguta emuamerica pamwe chete nekunze kwenyika nzvimbo yakatenderedza dare redzimhosva richanzwa nyaya iyi rakavharwa newaya uye mapurisa nevechiuto venational guard vakazara muguta iri musi wa25 chivabvu gore rapera vafloyd vakafira mumaoko emapurisa mushure mokutsimbirirwa pauro kwemaminitsi mapfumbamwe mukuru wesangano rinobatsira vabva kure muamerica repumulani minnesota african women against violence muzvare comfort dondo vakaudza studio 7 kuti muguta reminneapolis muri kutyisa neuwandu hwemapurisa nevechiuto vanoti vanotyira zvinogona kuitika kana Derek Chauvin akawanikwa asina mhosva
kuno kuminneapolis tagara mavhiki matatu apfuura takatanga kuona vanhu vemakereke vari kubatana kuenda pahennepin county court kunonamata nekuti pari kutarisirwa kunge paine mvonga mvonga ichaitika nekuti vanhu vechitema vakanyanya kurwadziwa nenyaya yemaurayirwo akaitwa mukoma George Floyd tina sisi vandinoshanda navo vanonzi Dr Nekima Levy Pounds ndo vanga vari kunyanya kulida vari pafourfront panyaya yematongerwo eiyo nyaya iyoyi tokutarisira kuti pachange paine kusagadzikana muminneapolis ini ndoona kuti matangiro aita trial pretrial yachona ari kutiratidza mvonga mvonga ichange ichiitika sonzo rapfuura takaenda zvakare kumekuta memorial tikaenda kunobatsana nevamwe kuti tirambe tichitaura nyaya yekuti yemaurayirwo akaitwa George Floyd nekuafekta kwazvinoita vanhu vechitema muno muno muamerica muno muminneapolis ndiriona kuti vanhu vematarenzi mhosva vakatoita mafenzi aya ane mabarbed wire zvekuti vari kuedza nechose kuti pasave nevanhu vachakonzera mvongamvonga asi mvongamvonga ichange iri kutarisirwa zvayo
chii chiri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwekutongwa kwenyaya iyi nhasi
last week vakapedza kusarudza vanoti jury vanenge vachibatsira kutongwa iyo last week iyo pakange paine kutaurika kwakawanda nekunhonga kwavakaita vanhu vanogara pajury nenyaya yekuti vakaannounza kuti vakapa mhuri yana George Floyd $27 million chinhu chatinofanira kunge tichitika ichocho kuti vaannounce publicly kuti vapa $27 million nekuti zvinhu zvinokonzera like matongerwo enyaya yaFloyd arikuona kusatongwa zviri fair nekuti nyaya yemari iyo yakaannounswa sevanhu vepublic vasati vatatidza kuti ndianani vanhu vakasarudzwa asi tiri kutarisira nekushuvira kuti vanhu vanobva mumacommunity kwaigara George Floyd saka vanhu vechitema kana vanhu vechiasian malatina kuti vanhu vogo vari kuti havasi kuda kuti pange paine vanhu vechichena vakawanda nekuti matongerwo achona anoita kuti zvisange zviri balance zvisange zviri fair
vanhu muguta nemudunhu renyu iri reMinnesota Minneapolis vari kuzviona sei pane chiri kuitika here pfungwa dzavanhu dzakamira sei pane chamuri kuona
inini ndikanditi ndakagara kuMinneapolis for the last 20 years kubvira ndichiva muamerica gore rauraya wamukoma Floyd nevanhu vangu takasimudza mhuri yese tikabva nekuti level yeviolence yakura vakomana vechitema kubvira pakaurayiwa George Floyd vane ukasha umwe unotyisa siti Minneapolis downtown yese yakavharwa ndikatodriva ndichienda downtown Minneapolis inzvimbo yaakutyisa ndiri kuona kuti pane zvakare kuwanda kuyana kuti magang members awanda zvinhu zvekuti tiri kutarisira kuti vanhu vanogara munharaunda yekuti tinotarisira kuti zvinhu zvicharizovwa asi chinonditykisa ndechekuti matongerwo achaitwa nyaya iyoyi achadetemina level yeviolence ichaitika ndo zvatiri kunyanya kutyira
munofunga kuti nyaya iyi ichatora nguva yakadini kuti ipere kutongwa
ndinofunga kuti nyaya iyi kuda ichagona kuenda kana mwedzi chaiyo organization yandakatanga yandinorana inonzi Pumulani African Women Against Violence takapuwa mukana necity council yeMinneapolis kuti tinge tiri kuita vakapa vanhu vakawanda maorganization akasiyana vakatipa mari kuti tinge tiri kuhoda vanoti mahealing sessions kubatsira vanhu vedu vekuafrica kuti tinge tiri kusangana paonline since nenyaya yedenda recovid tichitaura nenyaya yekesi iyoyo painenge ichienda kuti vanhu vange vari kuzvichengeta pfungwa dzavo nekuti nyaya yatona kuti nyaya yeJoe Floyd yaafecta vanhu vakawanda mentally chaiyo ende vanhu vakawanda vari kunzwa stress yazvo saka ndirofunga kuti nyaya ichaenda kana mwedzi yakati o asi ndinofungawo kuti zvakare kunyange pazotongwa utongo huchapiwa chinhu nyaya yeJoe Floyd nekukumbira kwayakaita pasi rose ndo magnitude yakakura yakaita kesi iyoyi saka nyange kesi ikapedza kutongwa lese in 2 months icharamba ichienderera maeffects enyaya iyi yaJoe Floyd acharamba tichimaona pachatora nguva depending on kuti verdict ichabuda yakaita sei
chii chingaitika kana Derek Chauvin mupurisa uyu akawanikwa asina mhosva chii chamunoona chingaitika
pachaita nyonganyonga pachava nekudemonstrata chandonyanya kutya ndinotya kuurayiwa kweumwe upenyu nenyaya yenyonganyonga iyoyi iko zvino mudowntown Minneapolis handitanyanya kuona mapurisa semawandiro anga akaita city of Minneapolis police havasina kunyanya kuwanda mawandiro avanga vakamboita asi masvondo maviri apfuura ndiri kuona mapurisa awanda zvakare awanda uyezve vari kuhaya national army guard kuti munyatsoona kuti nyaya inyaya yakakura sei vari kutohaya national army guard anenge aripo ndinotarisira kuti zvakanaka zviitike asi reality ndeyekuti pachave nekusagadzikana kuchaitika ndosatiri kutarisira izvozvo
avo vange vari mukuru wesangano rinobatsira vabva kure muamerica rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzuva reComfort Dondo vari parunhare kuMinneapolis muMinnesota neStudio 7 Tambo furua kando baku rising power. Sezongo vya diapera. Tumbo taita zange zili mnauza nasi. Vanu wafane chukwere che COVID-19 Muzimbabwe. Vave churu chine maza na mashanu anima kumimaviri 1520. Nyengo ze MDC Alliance takasu njiwa kuchukura mtimo uwe COVID-19 woku ungana. Nasi zino miswa mbiri kwedare mchinoi. Mukurisa alikupomiru wa mosha yuku kondira kufa kwa wa George Floyd kurara pera. Womi zwamberi kwedare rezi mosha nasi mudunure Minnesota. Tashika kumagumo ichurongwa chedu cha nasi. Ivai nisu zekare manirua nasi hapo tichukupaya zezime na uu. Ini, njini tanuno kawande, njini Washington DC, nchiti mosfera zakanaka.